Batore MDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinotarisa kufara nemabatiro aitwa nengo dzeZCT nemapurisa. MDC inoti dzimwe nyika nemasangano akaita seEuropean Union neUnited Nations vanofanirwa kuona utongi huri kushandiswa munyika. Mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti dambudziko guru munyika inyaya yekusatambirika kwehurumende yavamunangagwa.
Isusu sebato reMDC tinoshora zvikuru zvaitika nhasi kuvakuru veZCTU, especially President Mkata veZCTU. Zvinoratidza kuti munyika yeZimbabwe hakuna mafreedom evanhu. Isu maZimbabwe tikugara under serious dictatorship worse than the regime yaMugabe.
Iwo mashandiro ari kuita mapurisa munyika pari zvino nezviri kuitika izvi, munoona sekuti ane chekuita nekutumwa kwavo neutungamiriri here kana kuti vari kungoitawo basa ravo semazuva ose?
Hakuna mupurisa kana musoja anotora action against esivhili yatasina kupuwa order nevakuru vake vakuru vavo. Hatiri kunyeterana kuti mapurisa kana mapurisa anongoacta from their own evolution. Handizvopi ba, vanotanga vapuwa order nakomanda wavo vepabase, and komanda wacho anopuwa order kubva kumusoro kuna commissioner general kana kuna army commander, and army commander hazoact kana kupuwa right yoyo na president. That is not true. It is ungovernable. Kana vanhu vakuita zvavanoda. Let's look at the constitution of the country. It is not today. The only person allowed to deploy a lethal force munyika for whatever the president.
Vanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuswani University of Technology kuSouth Africa Dr. Riki Nyaradzi Mukonza, avo vati mamiriro akaita zvino munyika handa kuti zvematongerwo enyika zvigadziriswe.
Ndinoona sekuti patamira yezvino izvi pasiyana nepataivimbiswa neutungamiri hwavamunangagwa maelections asati aitwa. Unodaro nekuti kumiswa vanhu veZCTU kuti varatidzire chinhu chatava tisingatarisire. Hurumende yanga ichitida kuwedzeredza kukwiridzira kodzero dzevanhu, nekuti chiri kuita kuti vanhu veZCTU varatidzire inyaya yekuti pane zvavasiri kufara nazvo. Zvino handione chikonzero chinoita kuti hurumende imire pamberi pavo ichiti musaratidzire, nekuti ndo zvinoita gutsa ruzhinji. Vanhu vanofanira kutenderwa kuratidzira kana vasiri kugutsikana nezvavasiri kugutsikana nazvo.
Totarisawo Dr. Mukonza kuti kumakore kuma2007-2008 zvaimboitika zvakadai kuti vashandi vainoratidzira kana zvinhu zvavagozhera kudai. Mungati nyika yava kudzokera here kuna 2008?
Hongu, chatinoda kuti tiziva zvinenge ndechekuti vari kutitonga veZANU-PF. Vamwe vangangoona sekuti kubva kwavamugabe kuchiva vamunangagwa ishanduko huru. Ini ndinoti shanduko yakaitika ishanduko yekuchirwa kweutungamiri, asi yatingati system yekutungamira isingori imwe chete.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Riki Munyaradzi Mukonza, vachitaura parunare vari kuSouth Africa pakare naIvan Zininga weStudio 7.